Apo mashoko atotishamisa, atitaridza kuti pamwe havachina basa havasati vachinja pfungwa dzatinoziva dzagara dzanga dzinezano makore ese uye maitire ezano pinzwe makore ese ekutyidzira vanhu kuuraya vanhu zvisina kana maturo vanhu vanenge vachitaura zvavanofunga. Nyaya iyi yekuti vati ivo musateerera vemaNGO vari kukanganwa kuti aya anonzi maNGO aya masangano ane kodzero yekutaurawo nekushanda mashandiro avanoda kuita ekupinda muvanhu vachitaura nevanhu. Munhu anofanira kunzwa zvinobva kuvanhu vakasiyana siyana. Saka mashoko avo anotaridza kuti pamwe vapinda muinclusive government havasati vachinja zvavaimbo vaimbotonga kufrance makore akawanda vainzi forgotten nothing and learned nothing. Saka kutaura kuti ava vana chinamasa vari kutaridza kuti hapana zvavakafunda nguva yemakore mana apfuura uye hapana zvavakanganwa nemaitiro avo. Saka tiri kuona kunge zvakatosiyana zve nemashoko ataisimbonzwa navamugabe vachitaura kuti ndoda peace, peace begins with ivo vamugabe nevamwe inobeginawo nesu. Saka mashoko avachinamasa tinomashora zvikuru uye tinoti kune vanhu vasatiridzirwa zvakadaro.
Mungaona imi vemasangano akazvimirira vachizotambirwa sei kana vava kupinda munzvimbo dzine nhengo dzezano PF dzanzwa mashoko iwayo?
Vanenge vava kuitwa zviya zvokurohwa kana kuurayiwa chaiko. Mashoko avachinamasa akashata vari kutoita kuti vanhu vavo vatange nyaya yekare nekare. Nokuti ukatosazoteerera nhingi uri kutotaura nenzira yakahwanda uye yakangwara yekuti kana ukaona nhingi wona zvaungaita naye. Saka mashoko iwawo tichaona kuti achaita kuti pamwe vanhu vatange kutyidzirwa kana kutorohwa vanenge vari masangano akazvimirira vachinzi aiwa hamufani kutaura nezvebumbiro, anofanira kutaura nezvebumbiro ndechinamasa chete. Haisi pfungwa yakanaka iyi. Vanozoziva sei kuti munhu ari kuuyawo ndeNGO kana ndevematongerwo enyika? Kana munhu akaunganidza vanhu achitaura navo mutanga wanobvunza here hatifambi nezvitupa zvinoti inini ndiri weNGO, inini ndiri weparty?
Asi misangano renyu rakagadzirirwa zvakadii muchirongwa charo chekupindawo richidzidzisa vanhu nezvebumbiro remitemo idzva?
Maita nemubvunzo uyu, sangano redu rakagadzirira charisina haro imari yekupinda nezvakawanda wanda asi riri kutofamba izvozvi. Raakutanga yatinoti door to door nemamiting evanhu vashoma mumacommunity. Tine pepa ratakagadzira rine mapoints edu ese ekuona kwatokita bumbiro remitemo. Izvozvi zvavasati vaona bumbiro kana pavanozoriona vazotarisa masocheni akati neakati neakati. Zvimwe vanozoverenga asi zvakanyanya zvatiri kunyanyotarisa seMCA ndezvekuti izvezvi hapana chakachinja pamasimba emutungamiriri wenyika aya president ndo akauraya nyika yeZimbabwe kusvika pairi izvozvi.